Ezi zvinotevera mangange e11 akaita chikwata chake neDynamos murufaro stadium nezuro. Vakanwisa zvibodzwa izvi ndetinashe makanda kuHighlanders kozoti Evans Katema weDynamos. Asi Dijong ari kuchema nenhandare yerufaro stadium.
Football is for the fans. For the fans of Diamonds, for the fans from Highlanders, for Platinum, for every fans. And football need to be played on a good ground, on a good pitch. I have a dog, a small dog, but my dog, he do not bring on this pitch. So bad is this pitch. It's from total not accessible. And then, as the third point, what I talk about the match.
Piet Dijong, Shona Act 1. Mangange aya, Asia Highlanders, iri pachinhano chechinomwe nemapoints makumi mana yakaenzana neDynamos, iyo iri pachinhano chechisere kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri mapoints gumi nerimwe chete pasi peCapes United, iyo iri kutungamira makwikwi aya kunyange hazvo yakarohwa 2-0 neTero 1 muAscot Stadium nezuro zvekare. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti vatambi vake vachiri vechidiki asi vadzidza zvakawanda mwaka uno zvekuti ave kutarisira kuzotsvaga vamwe vatambi vashoma kubva kune zvimwe zvikwata achisimbisa chikwata ichi kuti chizokwanisa kurwira mukombe gore rinouya.
Haisi secret kuti timu yedu vamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka. Saka tichati nhongei vatambi vakati one day vatichaisa muchikwata chedu kuitira kuti chisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sanana Capes United, FC Platinum, iwo amava naHighlanders avo. Saka ndoda kuimbisa vatsigiri vedu kuti gore rinouya nezvatiri kuona izvi, I think gore rino tiri kuvaka foundation yakanaka yekuti gore rinouya tigozorwawo tiri kumusoro iko.
Mangange neHighlanders ave echipfumbamwe akateverana, asi Ndiraya ari kuyemura vatambi vake kuti havasati vakundwa kana mumutambo mumwe chete pamitambo yeleague gumi neminomwe yapfuura.
Tave nemitambo gumi neminomwe tisina kukundwa. Toda kuzvikudza izvozvo nekuzvitenda. Tichienda kumberi zvinhu zvakadaro izvozvo zvinotisimbisa sechikwata, zvinotisimbisa setimu, zvinosimbisawo vatambi kuti varambe vachingoshanda zvine simba, tichitarisirawo kuti nekufamba penguva nekufamba kwenguva wini iyoyo kukunda ikoko kwatakatarisira kunouya.
Asi mumwe muteveri mukuru weDimbare vaMichael Chindowa, avo vanozivikanwa kunzi Chuchu, vanoti chikwata chavo chinoda kugadziriswa zvakasimba.
Timu yedu itenyava defense. Defense yedu inoleka kana score yatawana yatapuwa. Kwenja kuhi defense. Ndiwa wataja kutenda bola. But hai kumberi kwayo hakuna mazino. Kumberi kwayo hakuna mazino. Kwaya pa midfield kwenda hapa hapa. Hapana unyazofamba bora randeya chono timu yedu yatamba bora.
FC Platinum iri kuramba iri pachinhano chechipiri nemapoints makumi mana nemapfumbamwe mushure mekurohwa pamusha zvaive zvisingafungirwe 1-0 neBlauwe Chiefs. Chicken Inn, iyo iri pachinhano chechitatu, haina kutamba sezvo yaifanira kusangana neTriangle, iyo yave nemutambo weCAF Confederation Cup neFC Madibor, iyo vakakunda 3-2 asi ndokubuda mumakwikwi aya 4-3 mushure mekurohwa 2-0 mumutambo wekutanga. Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yakapera seizvi: Yada 1 Chapungu 0, ZPC Kariba 1 Black Rhino 0, Wange 1 Mushowani 0, Ngezi Platinum Stars 1 Manika Diamond 0, Herentals 0 Harare City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro petafura ndeizvi: Capes United 51 points, FC Platinum 49 points. Chicken Inn, 46 points. ZPC Kariba, 45 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi. Herentals, 31 points. Wange, 31 points. Mushowani, 30 points. Yada, 28 points. Zvichakadaro, vePremier Soccer League, nasi vatora nguva ino kuita mubatanidzwa wezvikwata wemasemifinari echibuku Super Cup iyo yamira seizvi. ZPC Kariba versus Highlanders. Harare City Oro Triangle versus Ngezi Platinum Stars. Mumutambo weRugby. Memberero echiri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekunge chikwata cheSouth Africa cheMaSpringboks chakatora mukombe we-2019 World Cup varova England 32-12. Kune veruzhinji munyika, kukunda kweSouth Africa kukundawo kweZimbabwe sezvo mutambi wemunyika Tendai the Beast Mutawarira aive muchikwata chakatora mukombe uyu. Munhoroondo yaakamboita neStudio 7 Mutawarira akati chaive chido chake kusimudza mukombe uyu asati aenda pamudya ndigere. Mumwe muteveri wemutambo uyu Muzvare Justina Mushore vanoti vari kufara nezvakaitwa izvi vachiti chishuwiro chavo chave chekuti Zimbabwe ibudirire kuenda kuWorld Cup inotevera iyo ichaitwa na 2023.
Andisu tobo kwa sata na ngura mfaru wa ntinao, zvaitwa neSouth Africa zvandifadza, ndakushuwira kuti dai Zimbabwe yachikwanisa kuqualify kuWorld Cup uku, sezvakaitwa nevasikana venetball, vakatifadza chaizvo.
Muongorori wezvemutambo Vafarai Kambambura vanoti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva zvakaitika izvi kuti rimwe gore isvikewo pachidano chakadai. Vakambambura vanoti Zimbabwe inofanira kurongeka kuti isarasikirwe nevatambi vakaita samutawarira nevamwe vakaita saKennedy Simba uyo akapedzirawo ave kutambira maSpringboks zvekare panzvimbo yemaSables. Aimbotambira oDarariens Tendai the Bulldog Chasa anoti kukunda kweSouth Africa kunosimudzirawo mutambo uyu muZimbabwe sezvo vatambi vemuno vachada kunotambira zvikwata zvekuSouth Africa izvo zvinokwanisa kuzobatsira maSables. Aka kave kechipiri South Africa itora mukombe weWorld Cup uyu mushure mekuita zvimwe chetezvo muna 1995 apo makundano aya akaitirwa munyika mavo. Zimbabwe yakapedzisira kuenda World Cup muna 1991 apo mushakabvu Richard Simba akaita mukurumbira unotyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.